wangu kudzikiswa kwegazeted price ye diesel kwakanaka kunorerutsa mitengo yezvino asi takaona kuti mitengo ye diesel haunanya kuderera ne percentage yakakura wangoderera ne about 2% chete inowe percentage isiri very significant kana takatarisa nyaya yekuti zvingave neshanduko yakanyanya here in terms of kuderera kwemitengo yezvinhu kana kuderera kwemitengo yekufambisa zvinhu.
Pane zvingatarisirwa here kuti zvingadzika muzvitoro nekudzikiswawo kwaitwa diesel uko?
Of course tinoziva kuti mabhizinesi akawanda ari kushandisa majenereta nekunetsa kwava kuchiita magetsi majenereta anenge achishandisa diesel, saka zvinongobatsirawo, but percentage decline yacho haina hatingati iri very significant.
Chii chingadai chaita kuti mutengo wediesel udzikiswe munyika?
Mutengo wediesel wangoderera takatarisa maUS dollar chete. Zviri kukonzereswawo nezviri kuitika paglobal market. Tutaona average price yediesel ichitiderere makaona frondrapera diesel rari chiita on average about $1.26 shondorino. Raderera nekusvika pa about $1.21 per liter. Then mutengo wepetro wangoramba uri stagnant at $1.31 svondorino tichienzanza svondo rapera. Saka kuderera kwemutengo wediesel kurungotedzera zviri kuitika paglobal market. Kuderera kwaita Zimbabwe dollar simba remari yemuno kwaita kuti price yemafuta in Zim dollars inge ichiita seinokwira.